Ini ndimi tanono ka wande ndichiti eino misoro ye nau zedu zanasi chitatu gumiguru 11 2017. Vanhu vakawanda vari kunyuta nekushomeka kwenzvimbo dzekunyoresa munzvimbo dzakaita seHarare, Mutare nedzimwe nzvimbo panguva iyo Zimbabwe Electoral Commission iri kuti iri mubishi rekunyoresa vanhu kuitira kuti vazovhota musarudzo gore rinouya. Vagari vokumashure end west vanoti nzvimbo dzavari kunyoresa kuvhota hadzina mafomu avanofanirwa kunyora sezvinodiwa kuitira kuti mazita avo aiswe mumashini yebiometric voter registration. Bato reMDC rinotungamirwa navamorgan Tsvangirai rinoti Zimbabwe Electoral Commission haina kugadzirira zvakakwana chirongwa chekunyoresa kuvhota. Nyanzvi munyaya dzokufambiswa kwemashoko pamadande mutande dzinoti kuumbwa kwebazi idzva rinoona nezvemhosva dzinoparwa paindaneti munongedzo wokurongwa hwehurumende hwekuda kumbunyikidza vanhu kuitira kuti vasatumira mashoko pamadande mutande vakasununguka. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa maonero evanhu vari kunze kwenyika chirongwa chekunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panumber dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page yedu yeVoice of America Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook pedu. Endai palink iyi facebook.com/voa.shona.